Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi muvhuro nyamavhuvhu 13/2018. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotaura pazuva rekucherechedza mabasa akaitwa nemagamba akafira rusununguko rwenyika vachiti nyika yava kufanira kusendeka parutivi nyaya dzesarudzo yoenderera mberi nekuvandudza upfumi hwenyika. MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti haina kuenda kunobatana nezano PF nekuti urongwa weHeroes Day hausi wenyika asi kuti ndewe zano PF uko inoshandisa mukana uyu kunyomba vanopikisa ichiti iyo yakaita urongwa hwayo hwekutora zuva ranhasi sezuva rekurangarira magamba ayo akaita sevachakabvu vaMorgan Tsvangirai, amai Susan Tsvangirai vaitaidza mara nevamwe vakaurayiwa nyika yawana kuzvitonga nekuti vaipikisa matongero ezano PF. Magweta ari kumirira mutungamiri wezano PF vaEmerson Munangagwa munyaya yavaNelson Chamisa veMDC Alliance yekupikisa kudomwa kwavaEmerson Munangagwa neZimbabwe Electoral Commission semunhu akakunda musarudzo yemutungamiri wenyika anoenda kudare reConstitutional Court uko anoriwana rakavharwa sezvo nhasi riri zuva rezororo. Madzimai nevana vevanhu vakaitwa magamba ematunhu kumashonaland west vochema nerekuti hurumende iri kuvabata nekuseri kweruoko. Mitambo yenhabvu yochiriridza FC Platinum ichitungamira asi yakasonwawo nengezi Platinum Stars. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvinoreva zuva remagamba kana kuti Heroes Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.